tandinoitwa Abigail Juru. Nyaya muri kutaurayo zvokwadi takainzwa, ende tinofara nekuti vana vedu vekuZimbabwe vari kuwanikwa vachiita zvinhu zvikuru kumhiri kwemakungu ava kunyika dziri kure kwavari kuenda vachiita zvemodeling. Saka tiri kufara chaizvo nekubudirira kwavari kuita vari kunze kwenyika.
Ndoda kuti tidzoke kuZimbabwe kwedu uku, zvakambomira sei pari zvino? Zvinhu zviri kutoitwa here zvokuti vana vanotonzi mwana wekwanhinga ari kuita modeling achitorarama upenyu hwake naizvozvo?
KuZimbabwe hachisi chinhu chekuti izvoni tingati chiri kuraramisa vana veZimbabwe. Nenyaya yekuti zvoni ikonomi yacho, mukada kutarisa mamiriro eZimbabwe pari zvino, Zimbabwe haina kumira mushe. Ikonomi yacho haina kumira mushe, saka hakuna munhu angati zvoni angatarisire kuita modeling sebasa. Ndo zviri kuZimbabwe. Plus Zimbabwe yacho takatarisa masponsors chaiwo, hakuna masponsors akanaka kuti zvoni munhu angatotora modeling sekeriya yekuti ingamuraramise kumupawo chekudya, kana kutoti ndingati munhu angaite modeling ezekeriya hazvikwanisike kunyika yeZimbabwe. Nechimwe chinhu chinonetsa futi kuZimbabwe, vabereki chaivo vevana havafariri vana vavo kuti zvoni vaite zvemodeling, nekuti modeling inotarisirwa sechihure, nekutiwo vacho vanenge vachisponsawo vanonzi ndivakuda kutengesa vana vanenge vachiita zvemodeling. Saka vabereki vazhinji havakurudzire vana vavo kuti vatoita zvemodeling zvachose kuZimbabwe, nekuti vanopedzisira vana vaiva kurara nevarume kuti vahwine zvinhu zvakaita sekudaro, ende hapana chipenyu futi chavanenge vachiwana chavanenge vachiburisa nenyaya yemodeling.
Ko, zvatinombonzwa kuchiitwa maMiss Zimbabwe vanhu vachitonzi vahwina zvinozoperera kupiko? Zviri kungoperera mumhepo here?
Hongu hava vanhu vanenge vachimina hasisi sekutaura kwandaita pandatsanangura ndichiti zvoni ikonomi yacho yakashata yeZimbabwe, haina kumira mushe. Saka kuhwina munhu anenge ahwina ake, asi chahwina chacho chizvino hapana, ende kwaanoenda nemodeling yacho ndopasina. Ende kuhwina kwacho mukada kutarisisa, vacho vanenge vari masponsors acho vanenge vachisponsa modeling yacho iyoyo vanenge vachirara nevasikana ava kuti vahwine. Kana usina kutorara nemasponsors aya hauhwini, handiti muri kuona? Enda zvina keriya mukati yekuti ungatoti waita modeling muZimbabwe ugoita tarifiro yekuti ungararame nemodeling iyoyo ichikubatsira mumafinances ako, hazvibudi.
So zvii zvamunofunga kuti zvingada kunzi zviitwe muZimbabwe zvingabatsirawo kuti indastri yacho ichengeteke kana kuti isimukirewo?
Ndakatarisa muZimbabwe kuti modeling isimukire pakaita vanenge vachikwanisa kusponsa, asi pakusponsa pacho ipapapa panenge pachida kuti zvinhu zvacho zviitwe pamutemo, zvive nevanenge vachitarisa zvakanyanyisa kuti zviri kufamba sei, kuitira kuti vabereki vakwanise kukurudzira vana vavo kuti vaite modeling sebasa. Nekuti kana pasina vabereki vanenge vachikurudzira vana vavo kuti vaite modeling, hapana chingabude. Saka vabereki kuti vakurudzire hunge vaona modeling yacho ine hunhu, zvinhu zvacho zvichiitwa nehunhu, uye pane masponsors anenge achisponsa. Nekuti pachitariswa tarenda, kana pakaitwa kana zvikoro zvemodeling zvinhu zvakanaka futi fani, kuti paitwe zvikoro zvemodeling, ende zvikaita sekudaro zvinobva zvaita chiremererawo, zvinoita zvinhu zvine hunhu.